Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 24 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reConstitutional Court rinoti mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vakasarudzwa zviri pamutemo kuve mutungamiri wenyika. CMDC Alliance inoti inoziva kuti vaNelson Chamisa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare reConstitutional Court nhasi rarasa chikumbiro chemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa chekuti zvakabuda musarudzo dzemusi wa 30 chikunguru zvisendekwe parutivi rikati mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vakasarudzwa zviri pachena. Thomas Chiripasi anotipanyaya iyi.
Vachitora mutongo wedare reConstitutional Court nhasi, mutongi mukuru wematare edzimhosva vaLuke Malava vati vaChamisa havana kusvitsa umbo kudare unoratidza kuti sarudzo dzemusi wa 30 chikunguru dzakabirirwa. VaMalava vati vaChamisa vaifanira kuuya kudare neumbo hwemafomu akashandiswa pasarudzo anodaidzwa kuti maV11 forms kuti varatidze dare kuti commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC yakatadza kufambisa basa rayo zvakanaka sezvavakataura mudare. VaMalava vatiwo kunyange hazvo ZEC yakachinja zvakabuda musarudzo katatu izvi zvaiva mumasimba ayo uye zvakaitwa pamutemo. Vatiwo kunyange ZEC yakachinja zvakabuda musarudzo katatu kuchinja uku hakuna chinoratidza kuti vaMnangagwa havana kuwana mavhoti anodiwa pamutemo kuti vasanzi havana kukunda musarudzo idzi. VaMalava vatiwo vaChamisa vaive nemukana wekuenda kudare rinoona nezvesarudzo reElectoral Court kuti vakonzerese kuvhurwa kwemabhokisi zvakabuda musarudzo dzemusi wa 30 chikunguru asi havana kuita izvi. Vati mumabhokisi aya ndimo mavaifanira kuwana umbo hwanga huchidiwa nedare hwaizoratidza kuti sarudzo dzakabirirwa. Vatiwo chichemo chakasvitswa kudare navaChamisa chekuti pane vadzidzisi zviuru makumi mana vasina kukwanisa kuvhota hachina udzamu sezvo vati hazvaizivikanwa kuti vanhu ava vaizovhotera ani uye hapana umbo hwavakauya nahwo hwevanhu vasina kuvhota ava kudare kunze kwekungotaura nemuromo chete. Mukuru anoona nezvesarudzo muZEC vaToilet Laigwana avo vaimbovemushandi muZimbabwe National Army vaudza Studio 7 kuti vafara nekuchenurwa kwavaitwa nedare sekomisheni.
Nonduti dare ratonga sezvaratonga nhasi sezvamaona saka zvinoreva kuti ZEC yakaita sarudzo iyi ichitevera mitemo yenyika uyezve hakuna zvayakanganisa vanhu veZimbabwe vapiwa mukana wokuti vaite sarudzo yavo.
Imwe nhengo yeZANU PF vaBright Matonga avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rinoona zvokuburitswa kwemashoko vati vafara nemutongo waturwa nedare.
Dare razadzikisa zvakatizikanwa nevanhu kodzero dzevanhu kuti zvakataurwa nevanoita zvesarudzo veZEC vaona zviri pamutemo kuti vakaita basa nemazvo nokuti anofanira kuhwina anoita 50 plus 1 vote zvinova zvivo zvakawanikwa navaMnangagwa. Takungokumbira vanhu kuti zvinhu zvaakuitwa zviite murunyararo pasava nekusotesana pasava nekutukana tochiita chinhu chimwe chete sevanhu veZimbabwe kwete veZANU PF sevanhu veZimbabwe tobatana tovaka nyika yedu nekuti ndonyika yega yatinayo iyoyo.
Asi sachigaro we MDCT vamogeni komichi vati havasi kutambira zvatirwa nedare vachiti vanozviziva kuti vachamisa ndivo vakakunda musarudzo.
Hatimutambiri mutongo. No pati chafangana. Pati yo pa direction. Vachasi kutambira mutongo wabuda.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Ngonzora vaudza vatori venhau panze pedare kuti vachaita musangano wekomiti yavo yepamusoro nemusi wechitatu svondo rinouya wekuzeya kuti votora danho ripi kubva zvino kuenda mberi zvichitevera mutongo waturwa nedare nhasi. Zvichakadai, mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaudza nhepfenyuro yeZBC kuti vafara nemutongo waturwa nematare vakatambanudza ruoko rwavo kuna vachamisa vachiti ngavauye vashande pamwe chete mukusimudzira nyika yeZimbabwe asi havana kubuda pachena kuti vanoda kushanda navo sei. Mushure mekuturwa kwaitwa mutongo nedare, vatsigiri veZANU-PF vabva vatanga kupemberera pakati pedhorobha kunyange hazvo vanga vari vashomanana. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vati vakazvipira kuti vaite nhaurirano nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter uye kutaura paZBC manheru ano, vaMnangagwa vati vari kuda kuti pave nerunyararo nekubatana munyika. Vati mukova wavo wakavhurika uye vakatambanudza maoko avo kuti vaite hurukuro navachamisa vachiisa nyika pamberi. Papiwa mutongo nedare, vaMnangagwa vabva vaita musangano nemagweta avo kuzeya zvabuda mudare. Hatina kukwanisa kubata vachamisa sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vari rimwe remagweta vaMnangagwa vaMunyaradzi Paul Mangwana.
Dare guru renyika, majaji ose ari 9 vawirirana kuti vaMnangagwa vakahwina zvino mutsindo, hapana mutemo wakakanganiswa. Mavhoti akafamba zvakanaka, isu tafara seZANU-PF taitoshaya kuti ava vari kungochema-chema vari kuchema chii. Iyo sarudzo yakafamba zvakanga zvichionekwa nomunhu wese zvainwisa mvura muine runyararo. Saka tatambira chitongo chabva kudare guru renyika yedu reConstitutional Court tichifara zvikuru kuti vaMnangagwa vaakupinda mukutonga zviri pamutemo.
Imi semagweta avo makwanisa kuti munge muchitaura navo here, uye kana makwanisa kutaura navo vari kutiwo kudei?
Ivo vaMnangagwa vatambira zvikuru norufaro decision yabuda kuConstitutional Court. Tiri kubva kunovaona vachikorokotedza timu yavo yamalawyers anga achisingarari vachishanda zvinova vachirizena zvatambirwa neConstitutional Court. Saka vafara zvikuru, tatomirira kuinda kunodya nokunwa nokufara pamhembero yokupinda kwaomuvhii.
Vanotoreswa mhiko rini?
Tinotarisira kuti vanofanira kutizwa muofisi iri pamusoro zuva remusvesvondo kuitira kuti tiite zviri pamutemo unoti vanofanira kugadzwa within 48 hours.
Taona padande mutande ravo retwitter vachitiwo vakagadzirira kuti vange vachitaura nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Vambotaura nenyaya iyi here mumusangano wamaita?
Vana kutaura havo naizvozvo, asi nemazira andinovaita vanotambira mwana wese weZimbabwe. Nelson Chamisa mwana womuno muZimbabwe aiva nekodzero yekuvakwikwidza sokuti akadyiwa. Hazvikanganisi kuti azive kuti murambwi vanomudawo somwana weZimbabwe. Saka akumbira kuvaona, ndine chokwadi chokuti vanomuona vachiona mwana wavo muZimbabwe.
Mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vari rimwe remagweta avaMnangagwa vaMunyaradzi Paul Mangwana vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Sibanda kuti tinzwewo divi ravo.
Tasireka kuti dare kupedzisira rikaita zvinhu zviri pachena kuti hazvisi kufambirana nezviripo zvacho. munongo taura kati kwa dikuta azina msoro tanzisu kukote ma figures kuta asima facts makambo ziwa okupi izo zo kutu unu tanzi number chayo number 2 aris effect number effect saka we cannot say nekuti dare repamsoro taura chava chokwadi tese tino ziwa kutirauri grade 1 unongo tanga waziwa kuti number 2 number 2 number 3 number 3 zikanzi ndakupa ma sweetie 3 unoti ayo ndapuwa ma sweetie 3 hao zoti aa ndangupu chaka kusha nchikuti wapuwa ma sweetie 3 chikopu na mangani bari rati ilo wa mnanga kwa waka wina asari nagona kutitaura kuti waka wina nengani yuzo waka kusha isuzo kututi mnaka wina wongu chiziwa kutaka wina nengani
saka se batu makurunga kuita se hapa
batu ili batu rinuwa mwana batu rewani saka bato hilo lori kuzosira nyaye muwano kutisho ziva isu zuri pachena kuti president nchamisa waka wina election ino net 2.6 million votes wa mnanga kwa waka ita 2 million votes na hizo zo tinoti isu dai dare raka ita zotaka kumbira kuti watu peino ndisapina yeno sapina zeki kuti igulise marizaz ayo chayo chayo kweta kazo itwa ma excel sheets haya marizaz hapino ziva kutaruko kuzeki dai zi nizwakana haka saka dare raka rambiza kuti tabude evidence ya chayo rika titaunza evidence ya taka unza ya kakusha inuradi zama numbers ya taka puwa nizeki waka ziramba hizo
ivo wa mnanga kwa watu waka gazira kuita mousangano na wachamisa kuti nyika ifambire mberi wachamisa watu kutikudine mashogwa
hizo zo iyo ya wa imwe nyaya isu tichiri kutawara nyaya kuti paka biribiru wa my election saka nyaya ndia kakusha zikurusa kuti tino itasei kuti tisarambe chingu itanyaya imwe chete kuti my election zano biru wakusika pakupiru wa marizal chayo wanu watata kupiru hapa kustapa mabalu box izo ndio zatofunga kutinduzo watichingu tawamezo
mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Sibanda vange evari parunare muarare na Blessing Zulu West Studio 7 masangano akazi miririra nezvedzisondo vanoti vatambira nekusuwa mutongo wedare reconstitutional court Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi
vachitaura ne Studio 7 mushure mekuturwa kwemutongo nedare reconstitutional court mutauriri wecrisis coalition in Zimbabwe vachavani moyo vati vatongi vedare iri havana kutonga zvejekerere vamoyo vati pakuturwa kwemutongo hapana kana chakaipa chabudiswa chakaitwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission ZEC kana ZANPF
mukutarisa kwedu takaona zvikurusa kuti dare richitungamirwa nevakuru vanoi vamalaba raira tita zvikurusa kunge rainge rakatsigira vaviri vamwe vose kunze kweveopposition mukutsamira kune veopposition vaitarida zvikuru kunge vainge vakagumbuka paisumuka veopposition vachipa nhunha dzavo tazviona zvakare mukutura mutongo wavo kuti havana chakashata chavanoona padare rezeki izvazvi hationi kunge zvinoenderana nekufamba kwakanaka kwekusumudzirwa kwesarudzo dzeminyika
vamoyo vati wokupiwa kwemutongo wekuti vachamisa vabhadhare magweta vamunangagwa nezek zvinodzorera utongo wejekerere
vanobvawa zvakare varova veopposition nemutongo wokuti vachange vachiutora makosi ekugadzirira dare iri zvose izvi zvinoita kuti ramangwana vanhu vasange vachiona zvakakodzera kuenda kumatare
sachigaro wemedia institute of southern africa zimbabwe vagolden maunganidze vatiwo chinangwa chavo changa chiri chekuti vanhu vese munyika vazive zvanga zvichiitika mudare vati kunyange hazvo Zimbabwe Broadcasting Corporation yanga ichibudisa zvaiitika mudare vati vanoshora kunyimwa kwevamwe vatori venhau mukana wekubudisa zvanga zvichiitika mudare reconstitutional court izvo zvapa kuti vamwe munyika vasaziva zvanga zvichiitika
kunyange tichishanda tichienda mberi tisharamba tichingokurudzira hurumende iripo kuti ikwanise kukoshesa kuti vatori venhau vasvitse mashoko kuvanhu vasingadzvinyirirwi
sangano rinomiririra makereke reZimbabwe Divine Destiny Network rinoti mutongo wapiwa uhu unonetsa kugamuchira mukuru weZDD Bishop Anselimo Magaya vati nguva dzakawanda matare emunyika anotonga zvisina kururama
semakereke tino kutora nokutarisa zvabva mumatare edzimosva semutongo unonetsa kugamuchira nokuda kwechikonzero chekuti kakawanda chaizvo makotsi edu paanogonawo kutonga mutongo usina kururama semuenzaniso pavakatonga kuti kubviswa kwakaitwa vamunangagwa kwakaitwa vamugabe kwakuri pamutemo.
Dare reConcord rarasa nyaya yavachamisa richiti vakatadza kunyatsobudisa umboo hwokubirirwa kwesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Scott Morrison vasarudzwa kuva mutungamiri weAustralia wechimakumi matatu vachikunda vaPeter Dutton avo vaimbove gurukota rehurumende. Vagari vekumasvingo vari kutambira zvakasiyana siyana mutongo waturwa navamalaba. Gandri Maramba anoti panyaya eye.
Mutongo uyu hauna kufadza ruzhinji rwevanhu vemumasvingo, umwe masera makanyarara uye mune mapurisa mumigwagwa anga achitenderera nemotokari dzinodira vanhu mvura kana vachinge varatidzira. Mumwe asiri kufara nemutongo wanhasi amai Miri yemugusha vati vakagara vazoona kuti vatongi vadare vakanga vakarerekera kudivi reZANU-PF.
Awi mutongo ndewavo vakagara vakangoronga zvekungoti vanga vachingotengenedza njere dzavanhasi vachingoziva kuti ivo ndovanotonga. Saka tongomirirazve, tinongomirirazve kuti nguva ichakwana vachainda chete. Kuda kana kusada vachainda chete.
Ende tichapindawo.
Tichapindawo. Haupenyu tichitotambura wese, tichitoweseneka kutopinda munhamo chayakayanza. Iyo pfeya vanotorera inhamo iyoyo vakuru kuti tichapinda mumwena kuti pfe.
Izvi zvatsigirwa navaAnwad Batirai avo vatiwo vanhu vakagara vasingavimbi nematare emunyika pakubata nyaya dzezvematongerwo enyika.
Kungopiwa nedare redzimhosva uyu watiratidza kuti judiciary system yemuZimbabwe inotishayisa confidence nayo, inotiratidza kuti yakakepchwa nezano, inotiratidza kuti inongoita zvinoda junda, inotiratidza kuti vanhu vanotoratiringwawo usiku, vanotodzingirwawo usiku, saka havana zvaanoita. Mukatarisa umbowu hwavabudisa nhasi vachipa judgment yavo havana kutaura zvemafigasi akatoti zeki payakatadzawo kuto yakatenda kuti yakatoma haina kuburitsa mafigasi ari korekt, ivo havana kumbozvitarisa zvese izvozvo. Saka izvizvi zvinototipedzawo confidence sevagari vemuno mumasvingo kuti tiaproche makotsi nekuti makotsi akakepchiwa.
Asi vamwewo vanotsigira ZANU-PF vapikisa maonero aya vachiti vatongi vedare vakaita basa ravo nemazvo uye vanotambira nemufaro mutongo uyu vachiti vamunangagwa vakakunda pachena. Mumwe mugari ada kuzivikanwa nekuti samanyika ati ari kupemberera mutongo wedare waitwa zvakanaka.
Vamalava vabudisa zvinhu zvakanaka nekuti zvinhu zvazviri jekerere zvinhu zvazviri pachena. Kana hapana anogunununa kuti zvinhu zvaitwa muchivande. Uye tiri kufara semaZimbabweans kuti kugadzwa kwaitwa president vamunangagwa kuchatiita kuti upenyu hwedu ufambe zvakanaka.
Asi vamwe vakaita savadhenis chavapiwa vati hazvina kunyanya kuvakatyamadza kuti mutongo ubude wakarerekera kuZANPF vachiti zvakabuda pachena mukutongwa kwenyaya iyi kuti vatongi vaive nedii ravaitsigira.
Ndagara tazviona kubva nezuro pavakatonga kuti vagarai vane dii ravo ravanaro. Asi sevanhu hapana zvatichazviita, totongotarisa kuti tiite zvinotongwa kwezvozvo zvatongwa nedare repamusoro remuZimbabwe.
Mapurisa aswera ari mumigwagwa akagadzirira kudzivirira kuratidzira kwanga kuchifungirwa kuti kuchaitika mushure memutongo wedare reConstitutional Court. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vamwe vanhu muBulawayo vari kupa maonero akasiyana siyana pamusoro pezvaturwa nedare reConcord. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari vaMoses Kumbweya vati vashamisika nemutongo waturwa nedare pamwe nezvataurwa nemutongi mukuru wematare edzimhosva vaLuke Malava kuti umbowo haungaratidzwe nemafigiri chete uye kuti hapana kushoropodza kwavaita Zimbabwe Electoral Commission ZEC kunyange hazvo zvaive pachena kuti yakatadza kubata sarudzo zvakanaka.
Election inyaya yemafiga. Kana mukuru wematare achiti mafiga asi mafiga, then chatinongozwa kuti isusu chiripo ndechekuti matare achona anenge akakepwa. But hazvitimisi senyika kuenda mberi. Nyika ichaenda mberi, vamunangagwa vachatonga. Taishuvira kuti dai vatonga vagadzirisa zviri kutinetsa munyika, vasave neblame game, vasave nekunongedzera kuti ndinhinga aita kuti zvizodai, ndinhinga aita zvizodai.
Mumwe wamugari angozvidoma nezita rekuti Kalanje ati arwadziwa zvikuru nezvaturwa mudare sezvo nemaonero ake zvichiratidza pachena kuti ZEC iri muhapwa dzebato reZANUPF. Kalanje uyo atane makore 30 nemasere ekuberekwa anoona upenyu hwake husina kwahuri kuenda nekuda kwekuenderera mberi kweutongi hwebato reZANUPF.
Isusu vana vadiki tiri kufa nenzara, vakuru vachinjwa vari kumusoro. Nhasi tirikungotambura sane, tane 5 years more, tichangotambura for 5 years. Vadini kupa vafana vachidiki vangoti dhoo. Ezvo zviri panapaka tirikungochema, tongogara tichichema iwo vachingomurumora 15 billion dzakamorwa havatauri.
Vafarai Dickson vati kunyange hazvo kungave nevamwe vange vasingatarisire zvaturwa mudare, zvakakosha kuti vanhu munyika varambe vakabatana sezvizvarwa zvenyika imwe chete vachigara murunyararo. Vatiwo zvakakosha kuti mutungamiri webato reZANUPF vaEmerson Mnangagwa avo vachagadzwa semutungamiri wenyika mushure memutongo wedare vanofanirwa kuita kuti nyika igadzikane kunyanya munyaya yezveupfumi hwenyika.
Hatifungidziri kuti idhibhe, asi izvozvo zvaitika izvozvo. Tofanirwa kuti semaZimbabwe togara pasi totenderana kuti hatifangoti tovenga ZANUPF kana tofara MDC nyika yakangomira. Toda kunzwa mapolisi acho ava Mnangagwa kuti kana chakuendera mberi chii chavachatipa kuti mabasa avepo.
VaBlessed Nyadore vatsigirawo zvimwe chete vachiti vanotarisira kuti zvibvumirano zvinonzi zvakaitwa navaMnangagwa nedzimwe nyika zvange zvichitaurwa nezvazvo kubvira pavakaita mutungamiri wenyika munambudzi wakapera zvichaunza pundutso munyika.
Tinoda kuona nyika ichienera mberi, mabasa being created as the president vakati let's leave politics aside, it's time to redevelop this country and he needs to lead forward, bring in the investors. We saw ma foreign direct investment which he was signing, now let's physically see that money coming into the country.
Mutauriri wemubatanidzwa MDC Alliance vaOshman Mube vaudza Studio 7 parunhare kuti zvisinei nezvaturwa nedare vane chokwadi chekuti vaive vapa umbowo hwakakwana kudare. Vati nekuziva kutambura kuri kuita veruzhinji munyika, mubatanidzwa wavo uchaita zvirongwa zvekubatsira vamwe vanhu vanotambura. Zvichakadaro vamwe vatsigiri veZANUPF vatenderera kwekanguva mumigwagwa yeBulawayo nedzimotikari vachifara mushure mekunge dare reConstitutional Court ratura mutongo waro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa kuKent University kuBritain Dr. Alex Magaisa vanoti dare rapa mutongo waro uye haupikiswe.
Hazvingaregi kutambirwa nekuti ndizvo zvavataura. Maitiro avaita nyaya yacho anosiya zvakawanda zvinonetsa kuti vanhu vakwanise kuwirirana nazvo. Matauriro avaita nyaya yavo nemabatiro avaita nyaya yavo kuona kwatakaita musi wechitatu nanhasi vakwanisa ivo kuti vasoropodze vakachema chema, asi vacho vakachemerwa havana kunge vanyatsovaunganidza umbo hwavo hwavakapa hwekuti zvavakaita zviri nesarukano yakanaka.
Zvaitaurwa mudare nemagweta eMDC Alliance seumbowo uye kukwikwidza kwavaiita, munoona here sekuti vakakundikana kuburitsa pachena zvavaipomera ZEC neZANU-PF?
Haikonaba. Kana uchitamba mutambo wakaita seuyu unotamba mutambo wako, vanhu vedare nevanhu veZEC nevamwe vaida kuti vanhu veMDC vatambe mutambo wavo wokuti hunzai mapepa akaita sekunzi mavhi 11 kana kuti, asi hapasi ipo pega pane nyaya. Nyaya yakawanda zvakataurwa nevakomana veMDC vachiti aiwaka honai apa pakaposhwa apa pakaposhwa apa pakaposhwa. Dare razvikanda kunze izvozvo risina kunyatsoongorora kuti zviri kutaurwa zvinhu zvakatarukana here.
Totarisawo kuti nemamiriro azvaita zvaakurevei kumhuri yeZimbabwe.
Hapana zvizhinji zviripo, kwangu wokutambura kutaura kunoita vamwe vanenge vachiti havo je vachiti ha taripiswa taakupinda zvepane makore mashanu ekutambura hanzi imprisonment without labour. Ndizvozvo nekuti mutambo matambirwo wavakaitwa wakatambwa usina kutsarukana yakanaka. Vamwe vaita nesoo vachiona zvavari kuona vedzimwe nyika vatinofanira kudzidzana navo havasi kuwirirana nezvaitika. Zvinoreva zvekuti nyika yedu icharamba iri pamutararo yakananikwa pachishaya kuti tofamba sei kuenda kumberi.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuKent University kuBritain Dr. Alex Magaisa vachitaura parunare vari kuKent kwakare kuBritain. Tombonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk gatikurukurei nhasi tanga tiri kutarisa mutongo waturwa nedare reConstitutional Court iro rarasa chikumbiro chemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa richiti mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda sekuziviswa kwakaitwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission ZEC.
Tiri kutaura naDzaka Vengai ari kuBelgrade kuZimbabwe kuno.
Taurai tinzwe.
Ndiyo kuti nyaya dzamudare hatingapi mhosva vedare nekuti MDC yanga isina upowo. Asi kuti nyaya huri yataba nayo ndeyekuti mapoliticians edu emuZimbabwe anoshinya kufunga zvidumburawo chete, hapana unombofunga nezvenyika. Ndanga ndichifungidzira kuti izvi zvabuda musarudzo ngatichizvigamuchirai chose, tiita nyika yedu mupoko yedu tishande pamwe chete tiite kukakatirana nokuti kukatirana uku ndo kunodzosera nyika yedu sure kubva zvaiko maiteke tumokatana sure. Opposition parties dzinovawo kuti kana paita chisarudzo kwaita sepfuti ngatichimire pamwe chete tivake nyika yedu pamwe chete tisingatari tiri kuti kuka kunoruka yeurubunira.
Muri kutaura naSamson ndiri paCape Town.
Taurai tinzwi.
Ini maonero angu maitirwo aitwa naJaja vari kusaidi zveZANU-PF. Tanga tichoti pamwe kuda vachamisa vakahwina tombondodongorera kuti kunenge kwaita zviri nani here manje zvatovakitina gonzo chaiyo.
Asika vamwe vari kuti ko mukambovapa ivava vamukana mumboona kuti zvakamira sei, zvakaipa here?
Zvakatonyanya kuipa because vamwe takatozvarirwe munhamo tautoshembirira munhamo zvekuti petichaitawo mhuri dzotongofirawo munhamo metirimo.
Mune makore mangani hanzvadzi?
24. Tachifungawo kuti vana vachamisa vanga vachi tirongera zvekuti vana vachazoendawo kuchikoro mahara. Vabereki vedu vanobva varerukirwawo pakuti vanin'ina vedu vachange vachiwanawo mukana wekuenda kuzvikoro. Iwo ana matemadhanda vakuru vedu ava vari kuti nyika yakarwirwa.
Tinotenda kuna Marvelous Abba tisvitsa kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
kwa kuhisika atisenda baku.